Inflation yepagore mwedzi wachikumi yakakwira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuenda pazvikamu zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 191.6% kubva pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7% mumwedzi wacho wabvu. Ukuwo inflation yepamwedzi yakakwirawo kusvika pazvikamu makumi matatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 30.7% muna chikumi kubva pazvikamu makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21% muna chivabvu. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank vepaJohns Hopkins University iri muAmerica vanoti pari zvino Zimbabwe ndiyo ine inflation yakakwirisisa pasi rose, iyo vanoti iri pazvikamu mazana matatu nemakumi manomwe nezvino kubva muzana kana kuti 377%. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotsanangura nezvekukwira kweinflation kwakadai.
Chekutengesesa chakakosha ndechekuti titsanangure kuti inflation inoyera kana kuti inomezha kukwira kuri kuita zvinhu, mitengo yezvinhu muekonomi pamwedzi wega wega kana kuti pagore rega rega. Takatarisa annual inflation ratidza kuti zvinhu zvakwira sei pakati paJune wegore rino neJune wegore rapera.
Dr. Chitambara vanoti kukwira kweinflation yemunyika kuri kutariswa pachishandiswa mitengo yezvinhu zvinoshandiswa zuva nezuva neveruzhinji.
Zimstat inoshandisa inonzi Consumer Price Index kumeasure inflation. Consumer Price Index inenge iri derived on inonzi consumer basket, zvinoreva izvo kuti zvinhu zvinoshandiswa on average ne consumer pamwedzi wega wega.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanotiwo vana veZimbabwe vatambura zvakanyanya nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva, zvichiwedzerwawo nekwavanoti kuparara kwedhora remunyika kuburikidza nemitemo iri munyika.
Makorokota emuhurumende anga achimboramba asingadi kuteerera pfungwa dzinobvawo kune vamwe, zvatisvitsa pachinhano chakaoma zvikuru chekuti vana veZimbabwe vaomerwa, vatambura, mitengo yezviro iri kukwira zuva roga roga, mari yeZimbabwe iri kudzikira muhuremu kana kuti utengo hwayo zuva roga roga.
Panyaya yekuti nyika ishandise mari yemunyika neyekunze nguva imwe chete, vaZembe vanoti
tinovimba nekudavira kuti chinhano chatorwa ichi sezvavatsanangura nekuvimbisa kuti mari iyi yemayusa nemadhora eZimbabwe dzichange dziri pamwe chete, isu vemabhizimisi tinofara nazvo nekuti zvinotanga kuita kuti mabhizimisi afambe zvakanaka. Zvakare vanhu vave nekuwa nevimbiso nemabhangi avo kuziva kuti kana vaisa mari iri mumabhangi mari yavo irimo.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti hurumende haifanirwa kuita zano ndega pakuedza kugadzirisa kukwira kwemutengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti panotoda kuti pange pachiitwa katombo kanyai nemamwe mapoka ose ane chekuita neraramo yevanhu, poitwa chirwirangwe kurwisana neinflation.
Inflation hatisi chinhu chekuti unotonga uri kustate house kana kureserve bank kuti ngatidzike chobva tadzika, haiteerere izvozvo, inofambiranawo ne magariro anenge achiita vanhu. Saka panotoda kuti pange pane hurukuro dzakasimba nevashandi, hurukuro dzakasimba nevemabhizimusi, hurukuro dzakasimba nevagari vemunyika munomu kuti tione kuti tingarwisa sei inflation. Hariti dambudziko rehurumende yega. Hurumende ikafunga kuti iyo pachayo ndo yega inokwanisa kuti ieuzike, zvinoitorera nguva.
Kunze kwekunge hurumende yazonzwawo pfungwa dzinobva kune vamwe, yaita mukomberanwa kurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu uku, veruzhinji vacharamba vachinonga svosve nemuromo nekuti sezviri kuonekwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi, pachave nerimwe dambudziko zvakare vamwe vezvitoro vave kuramba kutambira dhora remunyika vongoda kumira nedhora rekuAmerica, ivo vashandi vachitambiriswa mihoro yavo iri mumari yemunyika. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.